Mangwanana kana kavatereri, tinosangana zvakare mangwanana nhasi uri musi wemugovera mbudzi 25, 2017. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mukati mavo munhu anonzwa chiti kuvanhu kunyange zvavo vanga vakaoma musoro kazhinji vachipomerwa mhosva dzekuuraya vanhu, zvimwe zvacho vaizviitirawo vachida kuchengetedza masimba avo.
Father Fidelis Mukonori, avo vaive muyananisi pakati pava Mugabe neMauto, vanoti kuratidzira kwakaitwa nevanhu ndiko kwakazopa kuti vaMugabe vabvume kusiya basa.
Tinoshora zvikuru kuru hurudu hwemauto hwekuti apo vanhu kapira mberi vangataure kuti mhosva ndeye, ngavarege mapurisa aite basa ravo kana Zimbabwe iri nyika yakasununguka sezvataudzwa navamurangakwasa vagadzwa.
Human Rights Watch yoshora kushungurudzwa kwavachombo vari muusungwa. Vamunyaradzi Paul Mangwana vanoti vamunangagwa vanokwanisa kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Father Fidelis Mukonori veRoman Catholic Church, avo vaive muyananisi pakati pevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe neMauto, vanoti kuratidzira kwakaitwa nevanhu ndiko kwakazopa kuti vaMugabe vabvume kusiya basa. Father Mukonori vataura mashoko aya kunepfenyuro yeCNN. Vanoti nyaya yekuti vaMugabe vasiye basa yainge isiri nyore uye zvaitora maawa akawanda pazuva vachiita hurukuro. Mauto akachengetedza vaMugabe nemusi wechitatu manheru, asi vaMugabe vairamba kusiya basa. Bato ravo reZANU-PF rakati harichada kuti vatungamire, asi izvi hazvina kuvatirimutsa. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaShakespeare Hamauswa.
Ndingangoti kune ruzhinji rweZimbabwe vanhu vanoona vaMugabe semunhu ane mavara akawanda wanda. Mukati mavo munhu anonzwa chiti kuvanhu kunyange zvavo vanga vakaoma musoro kazhinji vachipomerwa mhosva dzekuuraya vanhu, zvimwe zvacho vaizviitirawo vachida kuchengetedza masimba avo, nevamwewo vaivamukira. Asi tinoona kuti pavari kunzi vakazobvuma kusiya chigaro vaona vanhu vaprotesta, vakaonawo kuti kuda zvavaiudzwa nevanhu vavaivanyepera changa kwava kuri kunyepa. Munoti vaMugabe tinorangarira rimwe gore vachimbokunun'una kuvanhu veZANU-PF kuti vanga vanyepa vachitikuti vari kubhindurwako nekumbare, vachigunun'una kuti vanhu munoita vanhu vekumanikidzira kuuya kumarari kwadu, then patinozonovhota vanhu vaiva vovhotera pasipo, vovhotera vanhu vemamwe mapato. Saka zvinenge zvinoratidza kuti vaMugabe vanenge vanga vasinganatozivi zviri kuitikawo background kuti vanhu vari kuvada here, uyezve vakangoratidzawo kuti nekukurawo kwavaita munhu akanzwirawo vanhu dzidzi kuti vanhu kana vasingachavadi haichisiri ngori nyaya yekuti Mauto oga ari kuda kungotora chisimba, asi nevanhuwo chaivo havachadi havasi kufara neutongi hwavo kana kuti nemamiriro anga akaita zvinhu munyika.
Asi ivo vaMukonori vari kuti zvainge zviri zvinhu zvakaoma zvikuru kuti vamanikidze vaMugabe kuti vange vachisiya chigaro, kunyange hazvo zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka kwavari mumazuva ekupedzisira. Zvingakushamisei here izvi?
Aiwa, izvozvo hazvingatishamisa, nekuti tingatoshamisika kana vaMugabe vakangobvuma musoro wekutanga. Zvaita sekuti idrama ravari kutiitira kana kuti zvinhu zvavagara vakaronga. Izvo zvaifanira kutotora kana kutorwisa kwavaMugabe, nekuti chigaro chavakavhoterwa nevanhu, uyezve vaMugabe nerunyerekupe runonge ruchimbobudawo munyika medu, zvinenge zvichiita sekuti kune vanhu vanombenge vachifa tinanaitai dzamara vaidisapia. zvino kwazvo vamugabe vanogona kunge vachizivana nemagenerals vaya kuti zvinhu izvozvo zvaimbofamba sei. Harifungi kuti vamugabe vane musuwa wakabata pfuti kana vakauraya vanhu vekunana Matabeleland pakukura hundi paya. Saka nyaya dzakadaro dzaita kuti manegotiations anetse, uyezve pabumbiro remutemo Mauto akatyorawo bumbiro remutemo tingati nenzira dzakati wandei kutotanga kuita kwavakaita kutora masimba zvinhu zvisingatarisirwe pabumbiro remutemo. Totarisawo kusungwa kwakaitwa vanana vachombo vajonathan moyo hapana izvozvi munhu ari kumboziva kuti vanhu ivavo vari kupi. Saka vamugabe vanogona pakutaurirana vanogona kunge vaive nezvinhu zvezvigao zvavaitemera kuti kana mbida kuti vandirisaine munofanira kuburitsawo kana kuti vanhu ivavo vakanga vasungwa.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vashakespeare mauswa vanodzidzisa pamulungushi university kuzambia vari parunare kuzambia kwakare. Vatungamiri venyika dzeRussia neChina vatumira mashoko ekukorokotedza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vatungamiri vaviri ava vaive neushamwari hwebhande nebhurugwa nevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, avo vakabviswa pachigaro nechisimba neMauto. Mutungamiri wenyika yeChina vaXi Jinping vati Zimbabwe neChina madzisahwira kunyangwe munguva dzakaoma. Vatiwo nyika yeChina yakagadzirira kushanda neZimbabwe. Mashoko aya akatumirwa kuburikidza nemutauriri wehurumende yeChina vaXiang Zhuang. Mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin vatiwo Zimbabwe nenyika yavo dzine ukama hwakasimba uye vanofunga kuti dzicharamba dzishanda dzose. Munyori mukuru weSADC Dr. Stegomena Lawrence Tax vakatumirawo mashoko ekukorokotedza vaMnangagwa. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nenyika dzemuAfrica kuBritain vaRory Stewart vari kushanyawo muZimbabwe pari zvino uye vari kukurudzira vaMnangagwa kuti vazadzikise mashoko avo ekuti vanoda utongi hwejekerere. Stewart vari kutarisirwa kusangana nevatungamiri vehurumende uye vemasangano akazvimirira oga. Mukuzeya nyaya yekudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaBriggs Bomba.
Zvakakosha zvikurusisa nekuti mukatarisa patiri panapa, chinhu chiri kunyanya kunetsa iko zvine izvi ndo iri kungotaurwa ichinzi liquidity crisis. Tombotangira nepatiri. Kuti tisolve liquidity crisis iyi, zvinochireva izvo kushayikwa kwemari yatinosenzesa munyika munomu, ndo zviri kuita kuti vanhu vange vachiswera vakarara pamabhank. Kana muchienda mune makunopiwa ma-$20 ma-$10 dzimamwazuva muchitoshayikwa mari yacho, inyaya yekuti mari iri kupinda munomu munyika yakaishoma-shoma zvakanyanya kana yazokompeiwa nemari iri kubuda munyika. Saka kuti mukwanise kuinkiriza mari yenyu iri kunge ichiuya munyika munomu, chimwe chezvinhu munofanira kunge muchiita inyaya yekuti iyaiya inganzi foreign direct investment inofanira kunge ichiwedzera kuuya kuZimbabwe. Ende kuti izvozvo zviitike, zviri kureva kuti confidence neekonomi yedu iri kufanira kunge ichisimukira. Ende zvese izvizvi zvinoitika kunge paitwa iyo yatiri kutaura tichiti re-engagement. Kana Zimbabwe isisiri epariya state, yakukwanisawo kuti inotaurirana neEU, inotaurirana nethe US, inotaurirana nechina, inotaurirana nedzimwe nyika dzakakomberedza, nedzimwe nyika dziri around the world, muchitaura kuti no, isusu patikamira ndeup, but munotaurirana nenzira dzekuti hamusari muri paisland kana kuti muri isolated semaitikira zvakaita. Sekuziva kwedu ndiwo hurongwa hwatotanga. Tine ruzivo rwekuti pane misangano yatotanga iri kuenderana neizvozvizvi zvekutanga kuti ngatitangai kuengeja panew dispensation, tichiedza kumove away from nyaya dzekunongedzerana nekushaudzana dzanga dziripo. Saka inyaya yakakosha zvikurusisa kana tichitarisana panyaya dzekuti tingatena around economy yedu sei. Hatingateni around economy kana tiri isolated, pachatoda kuti pange paine iyo iyi yatiri kuti re-engagement.
Mungati here asvikanguva yekuti zvirango zvazvakatemerwa ivo vamwe vakuru vehurumende vamugaba havazvibviswe?
Sekuziva kwangu, zvirango zvanga zvasara tikatarisa for example EU zvanga zvasara zviri pana ivo vamugabe nemudzimai wavo, zvanga zvatobviswa kune vakawanda, and nyaya yeringagement yatiri kutaura iyoyi yakatotanga even after 2013, tichingobva muna 2013. Maonero angu ndeyekuti pasvika maZimbabweans, chakanyanya kukosha chiri kuitika ndechekuti mavhurikiro akaita zvinhu, vakazvitanga vanga vaine zvavowo zvavanga inazvo mupfungwa dzavo, but zvava kuitika iko zvino izvi hazvizi mumaoko avo. Kubuda kwevanhu vachimacha, kubuda kwevanhu vachizviexpressa wiki rese rapfuura here, vanhu vanga vari muAfrica Unity Square vachiita zvinhu zvakasiyana-siyana zviri creative, vachihenga mawashline ayaya vachitaurwa nyorai dream renyu reZimbabwe, vachiita macommitments ekutaura kuti future yenyika yedu inei iri muactive citizenship. Saka zvinhu zvatanga kuitika zvakawanda zvirikuitwa nemacitizens emarudzi ose, emasocial classes ese, ndokune ramangwana renyika inei. Saka chakanyanya kukosha chiri kuchinja iattitude yevanhu.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaBricks Bomber vari parunare muHarare. Vanhu vakawanda munyika vanoti vanotarisira kuti kusiya basa kwevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuchavandudza zvinhu munyika. Muteedzeri wemunyori wezvemutemo mubato reZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana vanoti vachizeya mashoko akataurwa navamunangagwa pakutora mhiko nezuro, vanoona seanobatsira zvikuru kuti nyika ibve mumadhaka mairi.
Mukuru apa vhizheni yenyika. Vijeni tati yambone kwa mno mZimbabwe ataura iye kuti chini chikuru ndicho kuti mure Zimbabwe ibatane, Zimbabwe zakare iwe nengo yenyika dzose dzombatanidzwa. Tiregererane iye ati although ndanominatwa neZANU-PF asi handisi leader weZANU-PF, ndiri leader weZimbabwe kwa vanhu vese. And vision yapa ndeyekuti ngationo kuti nyika yedu yaenda mberi in terms of economic development. Saka vision iyo ndinofanira kubatwa nomunhu wese kuti mutungamiri watava naye ari kuti ngatishande nesimba, tiwirirane navamwe vese, tiunze foreign direct investment vatakanga takakunana navo vakatiitira masanctions, ngatitsvake nzira yekuti ngatitengeji chadha tione kuti tatadzirana papi tiende mberi. Saka Zimbabwe ine tarisiro iri nani kumashoko abudai.
Asi tichitarisawo imwe nyaya, vamangwana vamwe vanenge vari kuchema chema kuti hongu vari kutaura kuti ngatiregereranei, asi vari kuti ivo pane vamwe vanenge vachiri maoko emauto, vamwe vakaita savana chombo vari kunzi vakarohwa, vari kuti nyika ingafambire sei mberi zvinhu zvakadaro zvichiitika.
Aya anonzi mavictims erevolution. Mutemo uchashanda kuona kuti ane zvaakatadza anoiswa kumapurisa, poitwa madhokeni, woenda kumatare uine magweta ako, nyaya dzotsanangurwa ikoko dzinopedzerwa ikoko. Nyika ino iri pasi peconstitution, constitution yedu yenyika haina kuraswa. Saka wese ane mhosva dzake achaendeswa kumatare. Ndomaonero andiri kuita nemazira andinoita.
Vamwewo vari kuti nemazuva nemwedzi mishoma iripo kuti nyika iende kusarudzo uye nezvakawanda zvinenge zviri kuda kuti zvinge zvichiitwa, vanhu vari kutofunga kuti mangwana chaiye mari inenge yaamo mumabhanga, vamwe vari kutoti mangwana chaiye ndinenge ndatowana basa. Hapazoite here iyaye yatingati crisis of expectation apa vamangwana, kuti vanobva vatofunga kuti zvichachinja? Zvinhu zvinenge zvinoda kanguva izvi kuti vamunangagwa vanyatsogarawo pasi vachigadzirisa zviri kunetsa.
Ichokwadi, izvo zvinoda kuti zviitwe tione kuti tagadzirisa zvinhu. Vanhu vanoda kuramba vachiudzwa. Ndopane basa renyu kaimi vemapepanhau nevekutaura zvemidia kuti tibetserane kuona kuti kuchinja kwezvinhu is a journey, it's not overnight. Asi maZimbabweans ndoaziva hangu vaine mwoyo wokuziva kuti izvinhu zvinoda nguva, vari very patient.
Mutedzeri wemunyori wezvemitemo bato rezanu PF vamunyaradzi Paul Mangwana vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo munyori mukuru webato reMDCT vaDouglas Mwanzura tikavabvunza kuti vanoona sei mashoko avamunangagwa.
Chakanyanya kukosha ndechokuti vanhu vanotaura mashoko asi pamwe pacho tinoona kuti mashoko chete awanzokubatsira zvavo. Somuenzaniso vamugabe vachitora mhiko muna 1980 vakataura the famous reconciliation speech, asi takazoona vamugabe vaakutiponda, takazoona vamugabe vaakuuraya nyi. Asi nhasi vamunangagwa vataura zvinhu zvakati kuti chetiira vataura iwo kuti maelections ariko gore rinouya, iyo inyaya yatotambira zvikuru. Chechipiri vataura kuti sarudzo dzinenge dzachena, uyezve vanhu vanenge vari safe, vanhu vachachengetedzwa. Asi chikuru chatinoda ndechekuti zvisave mashoko chete, zvive zvinhu zvinoitwa into action. Tinoona kuti pa 7 years vakanga vari part yegovernment yamugabe. In fact vakanga vari one of the key ministers vamugabe. Saka nyaya yakaitika iwowo vanoshare blame yacho. Saka tanzwa zvavataura hongu, asi tuda kuona action yacho. Tuda kuona kuti masoja anenge munyaya dzesarudzo. Tuda kuona kuti Zimbabwe Election Commission ine tina ma CIO here. Tiri kuda zvakare, chikurukuru chatiri kuda ndechesidzo dzakachena, uyezve sarudzo idzi dzichisupervisiwa neUnited Nations. Tiri kuda United Nations kuti isupervise sarudzo idzi, nokuti masoja akapindira. Akapindira nenyaya yokuti akanga achishushikana nezviri kuitika kuzanu PF.
Tichitaura navamangwana vati muri kutaurirana nenyaya dzekuti sarudzo dziitwe dzakachena semapato matatu, ndo zviri kuitika here izvi?
Zvinhu zvataka tichingoita on and off, tiri pasi pamugabe. Hazvina kumbofamba, but zvazvisingafambi. Ivo vamangwana vacho vanonyatsa kuzviziva kuti pazvizhinji zvatakataurirana tikawirirana zvikasaitwa. Takawirirana kuti kana kuti vaya vabereki vakabva kuna Malawi, Mozambique, Botswana, Zambia vanofanira kurejista kuvhota zvisina dambudziko. Takabvunza zvakare kuti hatifaniri kunge tiine nyaya yeproof of residence. Takawirirana izvozvo asi hazvina kugadziriswa. Saka isu tiri kutaurirana ikoko zvisingazogadziriswi hakubatsiri. Taakuda kuti the party dialogue yacho inge iine simba yekudirecta Zimbabwe Election Commission kuita zvinhu zvinoita kuti sarudzo dzedu dzichene. Asi kutaurirana kwedu hakunei, hakunei nezvinosvika nemasoja nemapurisa nemaCIO. Saka tinoda kuti actions dzinge dziripo kusave kuora chete.
Uyo angari munyori mukuru webato reMDCT vaDouglas Mwanzura vari parunare muHarare. Gurukota rinoona nezvemari vaIgnatius Chombo, avo vainge vari muusungwa hwemauto vakarohwa vasati vaendeswa kumapurisa kuRoseville Police Station, vasati vaendeswawo zvakare kuchipatara cheparirenyatwa uko vari pari zvino, vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare ramajistrate nhasi vachipomerwa mhosva dzakasiyana-siyana dzeuori. Mukuzeya nyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDewa Mavhinga.
Mashoko iwayo takagamuchirawo sesangano reHuman Rights Watch kuti vaChombo pavakatorwa nechisimba usiku 1 November 2014 nemauto anga akapakatira pfuti, vanhu vakapaza gedhe, vakapaza musha wavo, madhoo nezvimwe, vatora vakavarova zvakasimbarara zvese nemudzimai, uyezve kuti vakazoiswa mumapurisa papaya kuti vachizoenda kumatare edzimhosva. Asi inyaya yatinokurudzira kuti mutungamiri wenyika vamunangagwa ngavaiongorore nekukasira chaiko, nekuti hazvisi pamutemo kana munhu achinzi ane mhosva mapurisa ngaamusunge, zviitwe pamutemo, kwete kuti anotorwa nemasoja orohwa kuti kwakasira mberi vanonzi vachombo vanga vakasungwa kumeso vasingakwanisi kuona kuti ndiyanishondo rese vakavharwa kumeso vasingakwanisi kuona. Izvi hazvitenderwi pamutemo weZimbabwe. Kukanganisa kana kuri kuzi vane mhosva hatisi kuti vanga vasaenda pamberi mumatare edzimhosva, asi munhu ane mhosva anoendeswa kumatare edzimhosva otaurirwa mhosva yake otongwa oonekwa kunzi mhosva yachona anayo here kana kuti kwete. Hazvinaki kuti mauto vatore mutemo kuuyisa mumaoko mavo.
Tiri kunzwa kuti vachombo vachamiswa pamberi pedare mangwana. Kana nyaya yakamira mamiriro akaita iyo nyaya yavachombo iyi, dare munenge muchitarisira kuti riite sei?
Pane zviviri kana zvitatu zvinofanira kuita. Chekutanga ndechekuti dare rikaona kuti munhu akapambwa akatorwa zvisiri pamutemo akasungwa zvisiri pamutemo akachengetwa kwenguva isina kufanira nekuti mukati memaawa anosvika 48 munhu anofanira kunge atopinda pamberi mumatare edzimhosva. Zvino vachombo vakachengetwa kwenguva inosvika svondo vasina kuzomboma pamberi pedare redzimhosva kureva kuti nyaya yavo inenge ichifanira kutongoraswa nekuti kodzero dzavo dzakatyorwa zvakanyanya. Uyezve nyaya huru ndeyekuti vakarohwa vakaitwa kafira mberi. Zvinofanira kuti zvionekwe kunzi iko zvino vane mukana here wekuonana nemagweta avo uyezve nehama dzavo. Asi tinoshora zvikuru kuru hunhu hwemauto hwekuita kuvanhu kafira mberi vasingataure kuti mhosva ndeye, ngavarege mapurisa aite basa ravo kana Zimbabwe iri nyika yakasununguka sezvataudzwa navamurange kwati vavagadzwa.
Gweta rinorira kodzero dzevanhu vaDewa Mavhinga vari parunare muJohannesburg, South Africa. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuEgypt anoti vanhu mazana maviri nemakumi matatu nevashanu vakaurayiwa mumosque nevanofungidzirwa kuti vanopfurikidza mwero mudunhu reSinai Peninsula muguta reBeit Arbed. Vanopfurikidza mwero ava vanonzi vakauya nedzimotokari ndokukanda mabhambo vasati vatanga kupfuura vatendi. Aive mhanyi ane mukurumbira zvikuru muSouth Africa, Oscar Pistorius, awedzerwa makore ekugara mujeri kusvika pamakore gumi nematatu nemwedzi mishanu. Pistorius akabatwa nemhosva yekupfuura nekuuraya musikana wake River Steenkamp muna 2013. Dare repamusoro rainge ramutongera kugara mujeri kwemakore matanhatu, asi dare repamusoro-soro ndiro razowedzera chirango ichi. Vamwe vagari vekwaZvimba kumusha kwevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti vanofara nekusiya basa kwavo vachiti hapana budiriro yavakaitira. Arthur Shigoriwa akashanyira kwaZvimba ndokuti panyaya inotevera.
Vakawanda vevagari ava vanoti vanopembera nekufara pamwe nevamwe munyika nekusiya basa kwavaMugabe vachiti hapana budiriro ine musoro yavakaita kunze kwemugwagwa wavaishandisa kuenda kumusha kwavo wakagadzirwa zvinhu zvichiri zvakanaka munyika. Vagari ava vanoti kunze kwemugwagwa mukuru uyo unobva kuNorton kusvika pakutama vakavakira dzimwe mhuri gumi dzimba idzo dzakadzingwa pavakavakira imba yavo huru pedyo nekutama Mission. Mumwe mugari wekwaZvimba vaFidelis Chinyanyi vanogara pedyo nepamba pavaMugabe kwaZvimba vanoti vanofara nekusiya basa kwavaMugabe sezvo pasina budiriro yavakaita sezvinofunga vanhu vakawanda munyika.
Muno ndodaira kuti ndiri munhu akwanisa kusvika padanho kuti tafara zvikuru. Ndisamuchiona kana pana apa ndofunga muno maZvimba kuti takafara. Takafara chaizvo nenyaya iyoyo yekuti mukatendera mukanyatsotarisa mukatendera muno. Amuna development. It's one of the underdeveloped places muZimbabwe. Zvinhu zviri pasi chapo. Tingataura edu zvakawanda asi mukatarisa development yayo muno mahamuna. Ndofanira kutendera kwamungaite muno munozoti hamuna development, chinonzi development.
mumwe mugaro wekwaZvimba vaAmos Masiyarwa vanoti vanotsigira zvakaitwa nemasoja kumanikidza vamugabe kusiya basa vachiti hapana budiriro yavakaita maZvimba. VaMasiyarwa vanoti vamugabe munhu ane rusarura sezvo vakaitira hama dzavo dzepakutama zvakanaka asi vachikanganwa ruzhinji rwemaZvimba pamwe nemunyika.
Hamuna kana development yavakatoita, vanhu vakatozvidevelopera vega, iwe chavo vaitouraya nokuti kuno kwaZvimba kutori wesi zvitori dzimwe nzvimbo dzitori nani. KwaZvimba hakutorina kana chakambosimudzwa kana bhohoro cheremburako, vanhu vakutotira nhonga svosve nemuromo. Chavangangoita ndekuti vanika gurupu kavo chete pamaresettlement vaye hama avo vavakera dzimba chete nevanhu vakaisira magetsi nokupa mvura naivo pache zvaone kukuzvirimira kuiti yavo vanhu vese havana chavainazvo. Vavakabvisa panzvimbo pavakazonoita chireseva chavo pavakavhara nejurao.
Amai Belinda Kasanze vanoti vanofara zvikuru nekusiya basa kwavamugabe vachiti kwasara bato rezanu PF kuti ribude muhurumende.
Isusu vanhu vekuno nechiitiko chakaitika ichi takachigamuchira zvedu, asi hazvisati zvanyatsodzika patiri kuda. Chatiri kuda isusu ndechekuti zanu PF ngaibva yatobva. Chese chinonzi zanu PF takachitarisa isusu tiri kutongoona huri kuhuori chete, hapana anogona kutiitira zvatinoda. Ngaitombobva ZANU-PF, kutobva ngaibve.
VaMasiyarwa vanoti hurumende yebato rezanu-PF hapana zvavanokwanisa kushandura sezvo vamunangagwa navamugabe vari mumba mumwe chete munobikwa mbodza.
Zvo zvaamugabe zvaana munangagwa zvakangofanana. Vamunangagwa havana shanduka yavanounza nekuti namugabe vana vemunhu mumwe chete.
Asi mumwe muvakidzani wavamugabe aramba kudomwa nezita, uyo anopiwa zvekudya kamwe chete pagore pakisimusi, anoti haafari nekusiya basa kwavamugabe, asi anoti hapana zvekuita sezvo zviri izvo zvavepo uye kuti vakabvuma kusiya basa.
Kuzvino zvatongopo ndozvatongasepta kuzvidana zvazvida ndozvatongopo kuzvidana zvazvida ndozvatongopo. Saka vakasainiranawo vakataurana vakataurana kusaina faini kuti chinzvimbo ndechake chachiri chake kakabvumawo kusaina faini. Haa, vari kuasepta kuti auto tingaita sei, ndozvaita zei, ndozvatopo, hapana zvokuzviita.
VaMugabe vakasiya basa svondo rino mushure mekutonga nyika kwemakore makumi matanhatu nemanomwe, apo vakatorerwa masimba nechisimba nemasoja achiti ari kugadzirisa nyika mushure mekusawirirana kwakanyanya mubato rezanu PF. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro nhau zvakare. Father Fidelis Mukonori, avo vaive muyananisi pakati pevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nevakuru vemauto, vanoti kuratidzira kwakaitwa nevanhu ndiko kwakazopa kuti vamugabe vabvume kusiya basa. Human Rights Watch yoshora kushungurudzwa kwavachombo vari muusungwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange mune isu zvakare mangwana. anokuoneka nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti musare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina ntungamiri nkomo munhau dzeIsindebele.